Hey, yo, tin man, yeah. Champion again, yeah. Toshandura, Maria chiti chinchira. This time wakapindira. Champion casa, Rangers the life, yeah.
Akapindira, akashandura, he make a way.
Hatina nguva yekutamba tiri kutsvaganda iyi. Chigara wavasimisa watin man. Ichi chipo chedu chakatobva kuna mari. Ndazoka ndakakoka mukokani, vavengi vangu vese ndoti wagwani, hatina nguva yekutamba.